simba remusango vakaritsvaga vakarishayo kudoedza kutiya musungo kuribata vakarigoni vaiti zvimwe vakoromotsa havana kuziva vatori yambudza vaiti zvimwe vakoromotsa havana kuziva vatori yambudza unaikamba remusango vakaritsvaga vakarishayo.